Good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, July 14th, 2021. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Chris Gande.
Would like to inform you, our listeners, that because of the coronavirus pandemic, we are not able to give you our usual show, and you will not be able to call in since we are broadcasting from our homes.
Thanks again for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are discussing about the COVID-19 vaccination drive.
We are also going to look at the disturbances in South Africa, where people are looting shops and vandalizing properties following the jailing of former President Jacob Zuma.
But first, the health ministry reported yesterday that 38 people died from COVID-19, while 2,845 new cases were recorded countrywide. As at 13 July 2021, Zimbabwe had 73,321 confirmed cases, including 48,102 recoveries and 2,274 deaths. To date, a total of 955,656 people have been vaccinated against COVID-19.
The continuing spike in positive cases resulted in President Emmerson Mnangagwa yesterday extending the current level 4 lockdown. And under this level of lockdown, schools remain closed and promised the tighter enforcement of rules while committing government to dramatic acceleration of vaccinations. He said that the highly transmissible Delta variant, now circulating in communities, accounts for 80% of new cases in Zimbabwe. And he also said that complacency is contributing to spike in cases. And vaccination is going on well. And he said it's going to be taken to communities and all lockdown measures to be stringently enforced.
A cabinet also announced yesterday that the national COVID-19 vaccination program is now open to everyone. Frontline personnel will still be prioritized at vaccination centers.
So let's talk about this. And totanga nekunzwa kuti murimi rwamai tinoipira sei nyaya Chris Kuluma wena.
Yebo Jonga. Yes, hlangabezeke abalaleli si litshela ke ngohlelo lwethu lwe Live Talk Diaspora Forum lamhlanje ke sikhangela udaba lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19. Ye, sikhuluma nje siyabona ukubana amanani ayakhwela esiya phezulu abantu ababulawa i-COVID-19 labanye abasebebanjwe leli gciwane, ababanjwe igciwane izolo nje kuphela bazinkulungwane ezimbili, 2,845 kwabhubha abantu abangamashumi amathathu lasificaminwembili 38. Yes, sikhangele njalo okwenzakala kwele South Africa lapho okuvuke khona udlakela. Abantu besithi bona umnumzana Jacob Zuma wayengumongameli kwele South Africa kumele akhululwe. Ye, ngezinye indaba esizaxoxa lazo njengensukwini silabo esibanxusileyo ukuthi basincedise ke ukuhlaziya lezi ndaba, Jonga.
Ndizvozvo vadiwa vateereri nevatariri, nhasi muchirongwa chedu cheDiaspora Live Talk Forum tiri kukurukura nezvedanho rakatorwa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekuwedzera mutemo welockdown nesvondo mbiri iri kunzi level 4 lockdown kuti nyika inge ichiedza kudzivirira kupararira kwedenda recovid-19. Izvi zvinotevera kufa kwevanhu vakawanda munyika tichitarisa nezuro chete. Kwakafa vanhu 38 kana kuti makumi matatu nevasere, kuchiti zviuru zviviri nemazana masere nemakumi mana nevashanu 2,845 vamwe vakabatwa vaine denda iro recovid-19. Kunyange hazvo vanhu vari kunzi vari kuenda kunobayiwa neuwandu hwavo hazvisi kumisa dambudziko iro rekuparara kwecovid-19, nokuti tinonzwa kuti munyika matone variant iye yekuindia inonzi Delta variant ndiyo iri kunzi nemutungamiri wenyika. Zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% zvevanhu vari kubatwa vaine denda recovid-19 vari kuwanikwa vaine utachiwana ihwohwo hwedelta variant. idambudziko rikunzi nenyika rinofana kunge richitopinda mumaoko evanhu vese nekuti zvimwe zvezvikonzero zvekuita kuti denda rienderere mberi hanzi nyaya yekuti vanhu vanga vatambarara vaita kukanganwa kuvarayirwa zvaita kuti denda ringe richitandira serunyemba. Tichabatawo pamusoro pematambudziko ari kuitika munyika yeSouth Africa, umo tinonzwa kuti vanhu vari kuratidzira vachiparadza midziyo nezvitoro nezvimwe zvakadaro zvichitevera kukandwa mujeri kwevaive mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vachipomerwa mhosva yekuzvidzadare. Saka vakanzi mwedzi gumi nemishano vari mujeri zvisina kufadza vatsigiri vavo. Asi tinonzwa kuti kuratidzira uku hakuchisiri kwekuti ndekwavaZuma chete, kune kwatopindawo mukuti vanhu vakutongotora mukana iwoyu kuba nekuparadza zvivakwa nepfuma yenyika yeSouth Africa. Zimbabwe iri kubatwawo nedambudziko iro nokuti tanzwa nyanzvi dzezveupfumi dziri kutoyambira kuti matanho iye ari kuitika muSouth Africa achakanganisa mafambisirwo eupfumi muZimbabwe, nokuti Zimbabwe ndeimwe yenyika yanga ichitarisirwa kuwana kana kuti inowana zvinhu zvainoshandisa munyika zvimwe zvacho zvichibva muSouth Africa. Saka kumiswa kwekufamba kwezvinhu izvo kana kushayikwa kwazvo kubva muSouth Africa zvinorevawo kuti inenge yave amai vatsva kumusana, mwana atsva kudumbu, hapachisina kuti mwana achaberekwa sei. Ndo nyaya dzatiri kutikurukure nadzo. Chris vadare vedu vatiinavo nhasi tina vadheva mavhinga vanove gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, pamwe chete na Dr. Vusimuzi Sivanda vanove mukuru wesangano reDiaspora Forum South Africa rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe nekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa. Ndo vatiinavo pachirongwa. Ndinoimba kuti Dr. Sivanda vari kutinzwa nokuti ndaani chimbovaona padande mutande asi handichavaona. Totanga hedu nokugamuchira vamavhinga muchirongwa. Vamavhinga, tinokugamuchirai.
Ndinotenda zvikuru nekugamuchirwa nekupinda muchirongwa.
Tinotenda. Tichitaurawo pamusoro penyaya iyoyi tina Dr. Edgar Munatsi varipo pahwindo pedu apo vari kumirira kupinda muchirongwa ichochi kuti tinge tichikurukura nawo. Ndinofunga zvingaita zvakanaka takatanga nekuti tikurukure naDr. Munatsi nokuti ndanzwa kuti vane kumhanya mhanya kwavari kuita. Tangovakumbira kuti vange vari pachirongwa chedu chino kwenguva diki diki. Saka regai ndione kuti ndingavashevedza here vauye muchirongwa tikurukure navo pamusoro pedenda reCOVID-19. Kana vakanga vapedza zvavo Dr. Munatsi todzokera kuna Dr. Vusimuzi Sivanda navamavhinga. Ndire urombo vamavhinga naDr. Sivanda kumbokuisai parutivi. Dr. Munatsi, welcome to our show.
Thank you so much, Mr. Jonga.
Welcome, Dr. Munatsi. Dr. Munatsi, Zimbabwe is reeling under this COVID-19 pandemic, and we heard from none other than the president of the country saying 80% of the cases are related to Delta variant. What can you say about this?
I think, Mr. Jonga, the trends in terms of COVID-19, not only in Zimbabwe, but across the globe, particularly in our neighboring countries, are quite worrying at the moment. Particularly the Delta variant that we know it is very transmissible compared to the earlier variants that we had. And unfortunately, we have also seen the numbers rising sharply in Zimbabwe in terms of the infections themselves, but also in terms of deaths that are occurring due to COVID-19. And I think this calls for a serious action to be taken by the government in terms of containing the COVID-19, but also in terms of the population themselves, the people of Zimbabwe, taking serious protective measures. I think people have relaxed in terms of wearing face masks properly, washing hands. We have seen very concerning in recent past the numbers of people gathering, so many gatherings with very huge numbers. That is very concerning given the numbers that we are seeing now.
Thank you so much, Dr. Munatsi. Chris.
Yes, Dr. Munatsi, tell our viewers how dangerous or how potent this variant is, because there's now concern that even if you have been vaccinated, the two vaccines, you can still be affected by this variant. How true is that, and how protected are those people who have two jabs?
Yeah, Chris, I think those are two questions, and let me just clarify to say that I think there's a bit of a misconception in terms of what the vaccine does in terms of protection. So the vaccines that are there in their various forms, they are not protecting against the infection itself. I think that has to be very clear to people that the vaccines protect against severe disease or severe symptoms that will make someone required to be hospitalized or someone to be having to require oxygen, for example, for support, supporting their breathing. The vaccines protect against those things, not necessarily against infection. So I think, it is possible that someone who is vaccinated, whether one vaccine or they have received both their jabs, it is possible that they'll test positive. However, the vaccines then protect them against getting the severe disease. The numbers are there. The evidence is there to show that people who have been vaccinated are being protected against getting the severe symptoms. I think we have seen in the US, where in the UK and some other European countries, where they are collecting data and reporting on these issues, that in the US, for example, people who are dying now are almost all of them unvaccinated. To show that those that have been vaccinated are being protected. So I needed to really, make that clarification that vaccines that we have do not protect against infection, but however, against severe disease.
Dr. Munatsi, inyaya hombe iri kuchemwa newakawanda, inyaya yekuti kubaiwa kwenhomba kwapi kwachipatapata nguva inoyi, vanhu mushure mekunge vaona kuti vepedyo vari kushayika nedenda irori. Zvinhu zvamungakurudzira kuti zviitwe, nekuti tiri kunzwa kunzi vanhu vakaenda kuti vanobayiwa neuwanda hwava kubuda nawo havachakwanisa kunge vachibayiwa nguva imwe chete. Dzimwe nguva zvinogona kunge zvatoo rimwe dambudziko zvakare riri kuwedzera kupararira kwecovid-19, vanhu vachiungana vachirwira kubayiwa nhomba. Zvinhu zvamungakurudzira kudai zvaitwa?
Vajonga, tinoti zvakakosha kuti vanhu vanzwisise kukosha kwokubayiwa kwenhomba, nekuti nhomba inochengetedza utano hwevanhu. Nhomba inoita kuti vanhu vasarasikirwa neupenyu hwavo. Mukarangarira chakanga tichitaura pazvirongwa zvinezvi kuti vanhu ngavanobayiwa nhomba kana mukana wavo vasvika, kuitira kuti, nekuti mukaona kuti nyika zhinji, kwete kuti Zimbabwe yega, vakanga vachitara kuti pari zvino tichambobaya vanhu vemuzvipatara, vashandi, vana chiremba namukoti, kana tichapedza tichabaya vakati. Zvakakosha kuti zvinhu izvozvo zvitedzerwe, kuitira kuti pasazoite zvataakuona zvekuti vanhu vanonoungana vachimhanyidzana, nekuti vari kuona kuti vane hama dziri pedyo dzavanoziva dziri kusarasikirwa neupenyu. Uyezvewo zvakakosha kuti mukarangarira takanga tichingochema pekutanga kuti hurumende inofanirawo kuva pachena nekuratidza kuti mishonga nhomba dziri kutengwa sei, dzichafamba sei. Izvozvo zvinoitawo kuti vanhu vagutsikane, vakasi kubuda nenguva kana vachinge vanzi uyai mubayiwe. Asi ndinovimba kuti zvino zviri pachena kuti vanhu vari kuzviona kuti chirwere ichi ndechechokwadi, uyezve vanhu vakawanda vanorasikirwa neupenyu. Saka tinokurudzira hama dzedu kuti kana vachinge vawana mukana, ngavabude vanobayiwa. Uyezve hurumendewo ngaione kuti vanhu havasi kuzonyanya kuungana neuwandu hwavo, vangaone zvavangaite. Zvinoreva kuti zvipatara zvimwe, kana zvingava zvipatara zvidiki kana makirinika ese, akwanise kupuwa nhomba, kuitira kuti vanhu vawane kwakawanda kwokuenda mikana, vasazongoenda panhu pamwe chete, kuitira kuti tisazonyamba tichipararira chirwere ichi.
Rimwe dambudziko randiri kunzwa riri kusimudzwa neveruzhinji, Dr. Munatsi, inyaya yekuti kumaruwa kunove kwakaenda vanhu vakawanda vachita kunenge kwakareruka, kwakasununguka, mhepo iriko inenge isina utachiwana hwecovid-19, ndokunenge kwakunyanyowanikwa vanhu vane denda irori. Asi tiri kunzwa kuti zvirongwa zvekubayiwa kwenhomba kumaruwa ikoko hazvina kuwanda. Pangaitwa sei ipapo?
Iroro ranga ritori dambudziko. Zvaiita sekuti vanhu vari kunzvenga zvavo mumataundi nemanga makawanda vanhu. Asi tiri kuonawo kuti kana vanhu vachinge vaenda kumamisha kuya kuya, vochivarayirwa zvino, havachapfeka mamasiki, havachanyanya kugeza maoko. Chirwere ichi zvino taakuona pachena kuti chero kumamisha ikoko chiriko. Zvinenge zvakanakawo kuti dai hurumende yakwanisa nepese pavanogona, kuitira kuti kumamisha uku vanhu vabayiwe. Mukarangara nambotaura kuti hazvizoda kuti vanhu vaungane panzvimbo imwe chete vachimhanyidzana kuti dai tanobayiwa nhomba. Kana pakawanikawo kuti pakiriniki yepamhiri apo neyepamhiri nhomba iripo, vanhu vanowana kufamba mfamba nyore vofamba padhuze vasangazonyaye kuenda kure izvozvo zvinenge zvinobatsira kuitira kuti vanhu vabayiwe nhomba vakawanda asiwo even iko kunyanga kunyanya kumadhorobha vanhu ngavaende vanobayiwa kwavanenge pedyo navo makirinika anenge anzwa nhasi nhomba dziripo vanhu ngavanobayiwa nenguva
yebo kambezulu kandaba liyamuzwa lapha udokotela umnazi uthi yena ye ungazuhlatshwe amajekiseni womabili awe-COVID-19 akutho ukuthi awusoze ubanjwe leli gciwane uyagcizelela njalo udokotela uthi yena emakhaya kukhanya abantu sebeyekethisa ngabasalandela imigoqo yikho sokuthiwa khona i-variant le okuthiwa i-variant umkhakha we-COVID-19 ovela kwele India i-Delta ungani hayi ususidla ubhedu khonale ke emaphandleni ngoba abantu besebebalekela khona abaningi besithi ngabe kungathi kungcono. Ye, so Dr. Mnatsi, can you tell us, sir, from what you are seeing, the figures, we know that there is now an increase. People are now going in their numbers to get vaccinated. But we have not seen 1 million, and when you look at the time that this has taken us to reach the almost 8,000 that we have now, what can you say about the process of vaccination? Is there something that's lacking that's making the figures so low? I mean, in terms of the population of 15 million, we don't even have 1 million people vaccinated in more than 4 months. What do you say about that?
Yeah, I think Chris, there was an issue to begin with in terms of communication from the government. The communication was not very transparent, and I think what that did was to, kill the confidence in people in terms of coming out in their numbers initially when the program started. But also, I think the biggest problem that we have seen, not only in Zimbabwe, but across African countries, is the issue to deal with the vaccine hesitancy, particularly with some religious sectors, treating this vaccine as some a mark of the beast and all sorts of things that we have heard and conspiracy theories. I think the government should have stepped up earlier on in terms of dealing with these issues, trying to dispel some of the misconceptions in terms of, how the vaccine works, how it has been manufactured, how it can help us in terms of fighting this pandemic. It is important that people do, people get access to information that is very simplified in terms of what it means, in terms of the importance of doing what we are doing in terms of, fighting against COVID-19. So it is very clear that government somehow failed to manage these issues. They should have, clearly dealt with people who are spreading, misconceptions, but also not only dealing with these people, but doing a lot to dispel them using data, publishing what has been happening, disaggregating the data that we are collecting as a country. Up to now, the data is very, hazy. We do not know. We cannot even break down in terms of how many, women, how many males, how many old people have died. We need this data to really show people the importance of doing this. I think we have seen in different countries, in Israel, in some Western countries, they have been able to really break down the data to granular and say, look, so the COVID-19 is really killing very old people. And I think for Zimbabwe, we do not have this data. It's unfortunate that, the numbers are increasing, the numbers of people who are dying are increasing. And it's really a cause for concern.
Oh, just a quick follow-up, Jonga, okay. Before you ask him. There is a concern amongst many people that this variant, this Delta variant, is not responding to home remedies like steaming and drinking all sorts of concoctions, which previously appeared to be working. Do you have an idea of what's going on there?
I think to start with, Chris, I think the statement that these things appear to have been working in the first place, I think it was a kind of a misnomer because we didn't have really data to back this up. I think in science, that's not how things work. In science, you need to prove, you need to test, in a very, large population to then come up and say, steaming does work. And I think there have been, studies and many articles published to say these things do not really work. And Zimbabwe as a country, we really had a lot of, you know, head start in terms of dealing with COVID-19. The numbers were quite low. We could have done a lot of, you know, could have covered a lot of ground in terms of vaccinations, in terms of, you know, even some of the making sure that our health system is able to really respond to the numbers that we're seeing now. But, you know, unfortunately, that head start, you know, was just went to waste. People really need to take heed and understand that COVID-19 is real and people will die.
Okay, thank you.
Dr. Munasindoza, kuti nguva dzenyu dzinenge dzichida kuti svederei kwamuri, hamene kuti mune maminitsi mangani ndingoisa mubvunzo mumwe chete kana muri. Pakanaka, tinotenda zvikuru. Mubvunzo wangu wangori pane mubvunzo wabvunzwa naChris wamatsanangura nerurimi rwechirungu. Panyaya yekuti tiri kunzwa nyaya dzendufu neurwere nezvimwe zvese zvakadaro zviri kuitika. Kune vamwe vari kuti uwandu huri kuburiswa hunogona kunge hustori ihwo hwevanhu vari kunzi vafa nezvimwe zvakadaro, zvinoita kuti vanhu vasazove newimbo nemashoko anenge achibuda zuva nezuva. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo? Tichiona kuti dzimwe nyika sekusanangura kwamaita, tinonzwa kuti kune vachiisa kuti mapoka vanhu varume vashaya, madzimai ashaya nevakati huwandu hwavo hwakadai hwakadai. Zvii zvamungataura panyaya iyo?
And vajonga ndinoti izvo zvakakosha kuti hurumende nevamwe vari kubatsira naye mapazi ezveutano vakwanise kupa vanhu umboo hwakakwana kuti onai izvozvi vachisa manhamba aya mumapoka avo kuti onai kwafa vanhu vane makore anodarika 50 vanhu vafa vangani, vana vadiki vafa vangani, madzimai afa vangani, varume vafa vangani. Izvozvo zvinoratidza kuti kunoita kuti vanhu vaone pachena chirwere ichi ndechechokwadi uyezve chinouraya. Vanhu vakanzwisisa izvi zvinobatsirawo kuti vanhu vazoita zvese zvavanokwanisa. Tinoziva kuti kuZimbabwe vanhu vanenge vachimhanyidzana dzimwe nguva nekutsvaga zvekudya, asi zvinoita kuti vazotsamurawo kamari kashomashoma kekuti panopamba ngatiwanisei kuwanawo mamaski, panopamba ngatikwanisei kuwana zvekuti tigeze maoko, nekukosha kwekuti chirwere ichi chinouraya.
Ndotarisa zvakare zvimwe zvakaziviswa nemutungamiri wenyika nemusi wechipiri, inyaya yekuti vanhu vese vakukwanisa kunge vachibayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19, kwete zvemapoka atiri kutaura emakore kuti vanga vachimboti vane makore akati nevane makore akati. Vari kuti iwo muchirungu hanzi, cabinet announced yesterday that the national COVID-19 vaccination program is now open to everyone. Asi vanenge vari pamberi mukubatsira kudzivirira COVID-19 anganzi mafrontline personnel hanzi vacharamba vaine priority kana mikana yekuti vanga vachikasika kana kutanga kubayirwa munzvimbo dzinobayirwa nhomba. Iro danho rokuti chirongwa chavhurwa kumunhu wese munoriona sei?
Vajonga, ndambotsanangura ndikati munoziva kuti isusu takanga tine mukana chaizvo, takapuwa nguva. Chirwere ichi mukatarisa nyika zhinji dzatakavakidzana nadzo kunyarika nenyika yedu isu yeZimbabwe, takaona nguva yakareba yekuti tikwanise kugadzira zvingava zvipatara, zvingava kutsvaga nhomba. Tinonzwisisa, hatidi kungoramba tichingoshoropodza chete. Tinonzwisisa kuti kuwanikwa nhomba dziri kunetsa kuwana, asi mukatarisa kuti Zimbabwe yakanga ine nhomba dzimwe dzakanga dzivete zvadzo mumafiriji, vanhu vasinganobayiwe dzakangogara. Sekutaura kwataita pano, mataura kuti izvo zvatisati tasvika miriyoni imwe chete yevanhu vabayiwa, asi nhomba idzi dzanga dziriko dzinodarika miriyoni iyoyo. Izvozvi takawana mamwe mamiriyoni maviri akasvika svondo rapfuura, asi vanhu vanga vasiri kunobayiwa nhomba idzi. Hurumende inofanira kuti ikurudzire vanhu vachipawo umboo huri pachena kuti izvi zvakakosha kuti zviitwe, zvinodzivirira kurasikirwa neupenyu. Saka tinokurudzira kuti hurumende iite zvezvainokwanisa nazvo, nekuti izvezvizvi tikaona nhomba dzakauya dzi 2 miriyoni tikange tichifamba mafambiro acho atichiita, zvinogona kuzonacho dzatonzi hatichashanda dzaexpire nguva yadzo yakwana dzisina kushanda dzakangogara mafiriji, kana tikatora imwe mwedzi mitatu mina tisina kubaya nhomba dzakauya idzi. Saka zvinenge zvakakosha kuti vamwe vanobatsirawo vangava ma-NGO, vangava mamwe mapato ehurumende, kuti ngatikurudzireyo zvizvarwa zveZimbabwe kuti kana nhomba dziripo ngavanobayiwa. Izvo zvataakuona zvekuti vanozovhura pamwe chete kungonzi nyika yese yapajekerere, zvinogona kukonzera njodzi futi. Nekuti kana vanhu vachinge vozoungana vakawandisa vachitsikirirana kuti ngatimhanyiranei kunobayiwa nhomba, zvinogona kukonzera njodzi izvozvo. Saka zvinenge zvakanaka kuti panenge panzi vanhu vanoshanda muzvipatara vachativenhau vanhu voenda mumapoka avo iwayo nenguva yavo nekuti zvinotibatsira kuti tisazosvike zvataakuona izvozvizvi tinogona kunge tatova nedambudziko nezviri kuitika izvi.
Pakanaka pamuri kutsanangura. Tinodaira kuti vana vezimbabwe vanenge vachinzwa vanowana chekuteerera, nokuti dambudziko riri kuitika nderekuti kana vanhu vakanzwa dzimwe nguva kana vakuzozvitsanangura vanenge vakuisawo nemaonero avanenge vachifunga kuti ndofunga ndo maonero avanofanira vachiita kana zvichiitika. Regai timbonzwawo kuna vamavhinga. Vamavhinga, imi nesangano renyu munoshanda kuchamhembe kweafrica, muri kugutikanawo here sesangano nemabatirwo ari kuitwa chirwere checovid-19 kana denda recovid-19 nenyika dzemusouthern africa?
Kwete, hatisi kugutikana zvachose. Pane dambudziko guru zvanga zvichitaurwa nachiremba, uyezve maonero atiri kuzviita kumasangano ekodzero ndeekuti vatungamiri vehurumende zhinji kusanganisira yezimbabwe vari kusimbira divi rimwe chete rekuedza kumanika vanhu kuti vasabude mudzimba, vasafambe vachishandisa chisimba, asi vasingasimbisi divi rekuti vanhu vabayiwe nhomba vadzivirire dambudziko iri kutira pakurwara. Nekuti dambudziko guru ratiinaro kana mukabvunza chiremba nderekuti zvipatara hazvina simba rakanyanya rekugona kubatsira vanhu. Saka iko zvino chinoitika ndechekuti havazogoni kubatsira kana vanhu vakarwara vakawanda vachida kupinda muzvipatara. Tiri kuzviona kusouth africa, tiri kuzviona kuswaziland, kueswatini, tiri kuzviona kuzambia, tiri kuzviona muzimbabwe kuti vanhu vakawanda vanenge vakamira vachida kupinda muchipatara, uyezve muzvipatara machona vana chiremba nana mukoti vanenge vasina zvikwanisiro, vachitotambura dambudziko kuti voita sei havachakwanisi kubatsira vanhu nenzira yakanaka. Rimwe dambudziko randakada kutaura ratiri kuonawo muzimbabwe nderekuti kwete hurumende yega, asi vana muzvina mabhizimusi vanoshandirwa makambani akawanda haasi kutora dambudziko iri nechiremerera charinofanira kutorwa nacho, nekuti vanoramba vachimanikidza vashandi kuti huyai kumabasa, asi vasingavapi mikana yekuti vavhenekwe kambani ichibhadhara. Ndakatiri kutaura nevamwe muharare vaitaura kuti chero munhu akakosora sei ani achingonzi huya kubasa, izvi zvoita kuti denda repararire nenzira isina kunaka zvachose. Saka matambudziko aripo akawanda kunyanya nguva yatiri iko zvino yekuti tiri kunzwa kuti manhamba ari kutaurwa ari kuramba achikwira zvikurukuru, vanhu vari kufa zvakanyanya. Uyezve rimwe dambudziko riripo nderekuti setsika dzedu dzechivanhu, tsika dzekuenda kurufu, tsika dzekubata maoko, tsika dzekuchema tiri pamwe chete dziri kunyanya kuwedzera dambudziko. Nekuti iko zvino munhu anenge achiti kana muvakidzani wangu afirwa handingaregi kuenda kunochema naye kana kuenda kunobata maoko. Chokanganwa kuziva kuti ndo pari kubva dambudziko. Saka taikumbira kuti chero vehurumende ngavatungamire vataura kuti panguva ino tinokumbirisawo timbotsveta tsika dzedu dzatinokoshesa dzekuchema pamwe chete, nekuti iko zvino tinopera tese nenyaya yekuti munhu anenge aine chirwere anenge asvika panenge pachichemwa, panenge paine gurumwandira, vanhu vachikwazisana, vachibatana maoko, vachichemana, zvobva ipapo oendawo kumusha kwavo pasina kutestwa kuri kuitwa, pasina kuvhenekwa kuri kuitwa, zvopedzisira denda rakurumidza kupararira zvakanyanya pasina batsiro inowanikwa.
Thank you so much, Vamavhinga. Chris, ndiri kuisa Dr. Matthew Nyashano kuti vange vachipawo maonero avo pachirongwa icho chatiinacho pahurukuro yatiri kuita. Uchimirira rako Dr. Nyashano, unogona ngo uchifanotaura na Dr. Munatsi.
I wanted a quick question to Dr. Mavhinga. Mr. Mavhinga, there is this issue of when we look at it, a human rights point of view in Zimbabwe, where we see a lot of people who are being arrested and detained because of flouting COVID-19 regulations. Just last week, the past weekend, more than 8,000 people were arrested, and most of them were sent to the police stations en masse. And some of them, when they were arrested in the cars, they were, thrown together and so forth. from a human rights point of view, do you think that this is the right approach to deal with people who are flouting the COVID-19 regulations?
Not at all. I think it's a very dangerous and reckless approach by the authorities, which also shows that they don't take seriously the COVID-19 pandemic. People should not be placed in crowded places. They should not be arrested in this. In fact, as Human Rights Watch and others, we have been saying there is need at this point to decongest places of detention and prisons so that people are not overcrowded, because we know that the authorities do not have the necessary facilities. So focus must not be on arresting and detaining people, but on decongesting, on releasing people, especially those that are on pre-trial detention, so that you don't have this kind of overcrowding that is there. But the government, unfortunately, is focusing on the wrong things that will actually result in a wider and more rapid spread of the COVID-19 virus.
Okay, thank you so much. Dr. Nyashan, welcome to the show.
Oh, thank you very much. How are you?
Fine.
Segurde Wamagadi.
Yes, Doctor, can you tell us what's your take on the increase in the number of cases in Zimbabwe? We understand, of course, it's the Delta variant that is responsible. But are there any mitigation circumstances?
Yes, it's very sad that we are now having a lot of people being diagnosed of COVID-19 condition. But one of the things that is also exacerbating the spread of the disease is what Dr. Mavinga has just said. There is a tendency to try and punish people who flout the rules instead of educating them. He talked of decongesting instead of trying to congest the people together. I don't see the reason in why the police, when they see people trying to congest in the city, they call them and congest them. It's actually abating COVID-19. So it should start with the authorities to be in a position to know that if people are crowded, that is something that exacerbates the spread of the disease. And moving forward from there, I have always said to our Minister of Health, we have loads and loads of people who have some money in Zimbabwe, but we have not gone forward to say, let's purchase effective vaccines. Why are we not purchasing Pfizer? Why are we not taking Moderna? Why are we not taking AstraZeneca? Those that have been found to be effective, because we are waiting for handouts from China, where our people are being subjected to guinea pigs. Some of those vaccines have not yet been peer-reviewed, and they are being given out to people. There is nothing that surpasses colonialism like that. And people talk about, our own reaching our own destiny in terms of looking after ourselves. We are actually putting ourselves forward to the Chinese to abuse us in their own laboratories. I'm really sorry to say these things, but it is what is happening. Why don't we go for those things that have been found to be safe to some extent? It is because we don't want to buy. We are waiting for handouts, and there are billionaires. We know billionaires who are in Zimbabwe, although they are billionaires by some other underworld means. Don't you come up with money? Donate your money. See how communities can be helped.
So, Mr. Mavinga, there is an issue in Zimbabwe where we hear those who are not vaccinated are discriminated. For example, we're told some will not even be paid. If you are not vaccinated, you are not going to be paid. If you are not vaccinated, you are not going to do this and that. What's your take?
I think it's really nonsensical, but also it's a reflection of a government that is not looking at its own context. Now, if you are in the UK, where almost all the adult population has been vaccinated, you can talk about those things. But in Zimbabwe, less than 1 million people have been vaccinated, and yet the government is now jumping the gun to talk about the exclusion in a way that is meaningless when the government itself is not taking the steps to make available, you know, the vaccines to everyone. We know on record, and Nyashani has said it very clearly, that the government has been politicizing this issue of vaccines because it has rejected donations of vaccines, for example, from the UK, AstraZeneca. And it's on record. It has refused to take some of this without any other reason other than politics, basically, because the World Health Organization has approved these vaccines. So this issue of politicizing and playing politics with vaccines is going to cost us as a people very dearly. There is need for the authorities to focus on saving life, to focus on ensuring that people are vaccinated before they can begin to think about exclusion. There is need to ensure that everyone, you don't leave anyone out of this. You know, when you lock people in these lockdowns, what support is there for vulnerable groups? You know, but then you see that these local authorities, this is where they come in and start demolishing people's homes, demolishing stores and sources of livelihood in the heat of the pandemic. That is being insensitive. That is focusing on rules and laws, but not on people's lives. There is need to have a fresh focus, and this is the appeal even to the Minister of Health, to say don't be preoccupied with rules and regulations. Focus on how best to save life. Explain to the people of Zimbabwe. Work with the people of Zimbabwe. Ensure that hospitals have vaccines. Where do people get vaccines? People do not know. At the moment, even to say that information is not flowing. You know, they might go to the airport and say, we have received these vaccines. But the idea of spreading out and ensuring that every district, every clinic in the country has got vaccines is not properly addressed. The main focus is simply on how do we punish people who disobey the rules. That's not the right approach.
Dr. Nyashan, what's your take on home remedies, which we understand some people are saying work, but now because of the variant, of the Delta variant, they're not working. What's your take on that?
Home remedies have always been existing alongside the modern medicine. It's actually very important to note that there has been some other home remedies that have been used by people that have become accepted, that although we do not know the efficacy of home remedies, which is one of the disadvantages when we talk about alternative medicine running alongside modern medicine. That's one of the drawbacks. But taking that remedy, but what might be dangerous is to say that modern medicine is no longer working, so resort to alternative medicine or traditional medicine. That might be dangerous. But we are trying to move towards a situation where these two can work together. But however, there's also a danger of taking the two without a very good advice from a doctor, because some of these medicine can interlock. So once they do that, it can affect the health of a person taking that. So people should be aware of what they are taking. It is not taking a lot of medication that makes you better, but taking the right quantity with the right combination. So we need also to warn people against saying, okay, I am going to go for these home remedies. But or I'm going to go for home remedies and all these, a lot of medication, chese changoe uvo wachinonga, zino gona kuchakutiva na wazo kanganisika in the future. So to tell the truth, people should actually use both home remedies and modern medicine, but it should be used with advice, and there should be some track record of approval in whatever medicine you are using.
Thank you so much, Dr. Nyashano. nguva yekuti tinge takukurukura zviri kuitika kusouth africa yakwana asi tisati taenda kunyaya yekusouth africa chris dr munatsi vanenge vakuda kusimuka kana une mubvunzo wekupedzisira waungangovapa vangoti muchidimuga
Yes, Doctor, can you tell us what would be your advice to people? Of course, we know there's washing hands and social distancing and so forth, but what would be the best advice that you'd give to people in this time?
That I would want to give to fellow Zimbabweans is to make sure that we do adhere to regulations. I think there's been a mention in terms of our culture, of consoling each other, going kunobata maoko, and all that. I think for now, we really need to really think about that and cut back on that, because this is putting, you know, endangering our lives. The COVID-19 is spreading. I personally know a lot of family members who contracted this condition while attending funerals. So it's a big you know, spread of the of COVID-19 infection. But also at the same time, it is important to follow the guidelines, because these are things that have been proven to work, things that have shown that they reduce the chance of getting COVID-19. Above all, you know, even though it is only one of, it's only part of the solution, people need to go and get vaccinated when they have the chance, when it's their turn. That will save a lot of lives.
Thank you so much, Dr. Munatsi. Tinotenda zvikuru muva nezuva rakanaka.
Okay, thank you for having me.
Thank you.
Thank you.
It's Christina, Dr. Nyashanu, todzokera kunyaya iri kuitika muSouth Africa. South Africa, muri kubatwa chitsvuku. Vanhu vari kuita bata murefu, bata mupfupi. Vanenge vaine maoko marefu vakutora mukana uyo kuba. Kwete kuba kwokungonzi vaba chete, asi kwekutenge vachipaza zvakare nezvitoro nekupisa zvivakwa nedzimwe pfuma dzatiri kuona dziri kuparadzwa. Nyaya ichinzi vanhu ivava vari kurwira kuti sei vaive mutungamiri wenyika vaJacob Zuma vakakandwa mujeri kwemwedzi gumi nemishanu. Zvii zvamungataura panyaya iyoyi vamavhinga? Tichiona kuti hongu kuratidzira kuripo, imi ndimi magweta ekodzero dzevanhu, vanhu vane kodzero dzekuratidzira. Asi zviri kuitika izvi, muchati ikodzero dzevanhu here zviri kuitika muSouth Africa?
Mukanya wakandemiri, chiripo ndechekuti bumbiro remutemo reSouth Africa, muganhuro yegumi nenomwe, rinotaura pachena kuti munhu wese ane kodzero yekutaridzira murunyararo uye asina kumbambashira zvombo. Kureva kuti vanenge vava kushandisa zvombo uyezve vasisiri murunyararo, kana kuti vanenge vava kunopaza vachiba, hakuchisiri kuratidzira kunochengetedzwa nemutemo. Kunenge kwava kutyora mutemo kuri kuitwa. Nekudaro tinoti kana kuine vanhu vanenge vachiti pane zvematongerwo enyika vanoda kumira neaibva vamutungamiri wenyika vaZuma, vano kodzero iyoyo, kana chete vachizviita murunyararo uyezve vasina zvombo, uyezve vasingapazi kana kuuraya kana kubira vanhu sezvatiri kuona. Nekudaro zvatiri kuona izvi, tiri kuti isu hurumende yeSouth Africa, mapurisa, mukuru wenyika atanda kuti nemauto ava kupindawo, vane kodzerowo yekuti vadzosere nyika parunyararo, vachengetedze upenyu hwevanhu, vachengetedze pfuma dzevanhu, vachengetedze zvitoro nemigwagwa nezvimwe zvese kuti zvisapazwa. Asizve tiri kuti tinokumbira kuti zviitwe nenzira inoremekedza mitemo. Hatidi kuti tizonzwa kuti pane mwero wapfuuridzwa pakuedza kugadzirisa zvinenge zvichida kugadziriswa. Ndo chikuru chatiri kutaura nehurumende yeSouth Africa kuti zvese zviri kuitwa izvi zvinofanira kuti zviitwe nenzira isingaite kuti upenyu hurasike, kana kuti nenzira inoita kuti runyararo rudzosero parwanga rwuri, uyezve nenzira inoremekedza mitemo. Vanenge vatyora mitemo vanofanira kusungwa. Ndo zvatinoziva zvinofanira kuitwa. Vese vari kutyora mitemo ngavasungwe. Kana vachinge vasungwa vovharirwa, kana vachinge vavharirwa vomiswa pamberi pematare edzimhosva nenguva yakafanira, kuti matare edzimhosva agotaura kuti ngananangana mune mhosva yakati munofanira kutongerwa zvakati. ZvavaZuma vanofanira kumira nezvavowo. Chino chatinoda kuti titungamidze semasangano ekodzero ndechekuti ngatichengetedzei mutemo, titevedzere zviri mumutemo yenyika zvakare chikuru chimwe chandinoda kuti nditaure vakandemiri ndechekuti vatorwa vabvakure nevapoteri vari muSouth Africa kunyanya vekuZimbabwe ngatingwarirei kuda kupinda munyaya idzine hazvisi izvo nekuti vanhu vangada kufara kuona vari pazvivhitivhiti kana kuti vari mumafoni vachiti hei ndazononga chakati kana kuti ndabvuta chakati hazvina kunaka ngatizivei kuti muSouth Africa havatani kupandukira vabvakure manje manje nenguva isi pavanenge voti nyaya iyi yakatanga nevabvakure ngatichitangai navo iko zvino saka ngatiremekedzei zvikuru sei nyaya yemutemo ngatiremekedzei zvikuru sei nyaya yekuti tisakasira kuda kuti tionekwe kunzi aiwa tazoti tataura zvakati kana kuti mazonzwa here kuti vana vezobvangwarimoo aa hazvisi izvo nekuti kuzvigokera moto muziso ngatingwarirei ipapo
Dr. Nyashano, your take on what is happening in South Africa?
Yeah, what is happening in South Africa is actually not new in most states in Africa. It's actually been narrated by Sekou Dewa. It's one of those things that we have seen before. Our economy in Zimbabwe is in the same state that it is today because of anarchy. And I really think that what is happening in South Africa, if those people who are looting, who are fighting to say that the former president should not be arrested, if they only know the importance of the economy and sustainability in future, they would have done it in a more respectful way. The issues of for the former president, Jacob Zuma, and the issues of looting should be separated. There are clear causes for justice in South Africa, which people should actually take. If anarchy is allowed to defeat democracy in South Africa, that will not be only the defeat for South Africa, but it will be the defeat for the whole of Africa and the world at large. And those will act as case studies for all other African nations that will collapse. I think it is important that politics is actually conducted in the confines of the law, alluding to what has been actually said by Sekou Dewa. I would actually say, going forward in South Africa, they should be able to differentiate looting, looters, and the president, the former president's incarceration. And if ever there are people who feel that something is wrong, they should actually take the law. And in South Africa, it's one of the cradle of Africa that is to stay bred, that there is, different institutions being given its mandate and acting positively. And this rioting is actually the start of the oppression of the very people who are in the street. They will try to reclaim their freedom if, say, everything go bonkers. It means that no one in South Africa will be following the law. What about if somebody comes with martial law and they start killing people? And killing the very people who are running about rioting. Let's understand the protection that comes with the law. It is very important. It is very important for the vulnerable, very important for the strong people, and very important for all of us. I think South Africa should actually act in a way that should provide leadership in a continent that is thwarted of leadership.
Oh, thank you so much. Yeah, Dr. Svanda, maybe before we get any further, can you update us of what was the situation today? Are we seeing things getting better or is still the same? I think we have lost Dr. Svanda. Dr. Mavinga, maybe you can tell us what is happening in South Africa. You are in South Africa, right?
No, I'm in the UK, but I can tell you I have been talking to people on the ground by phone. I know that looting is continuing in parts of Durban, KwaZulu-Natal province. But in Gauteng, Johannesburg, Soweto, there have been attempts by locals in the communities to begin to protect properties and to repel and push off the looters. And there have been arrests now. I think over 1,000 people have been arrested. Unfortunately, the number of those that have died over the last few days is now is sharply risen to more than 70, and that is quite a huge concern. We know that the Constitutional Court is still hearing the matter for President Zuma about why he wanted to have the judgment rescinded. So that is yet to be decided. We do not know when. We also know that the operations by the security forces are continuing, but I would defer to Dr. Swanda in terms of further updates from what's happening on the ground. Another concern is I've been receiving calls from refugees and other people, foreign nationals around Durban, who are in hiding and are too afraid to venture out to look for food. And they are saying, we are running out of food. We don't know when it will be safe to go out, because in those parts of Durban, even the police are not there to protect, even the soldiers are not there. So it's a huge challenge, but we hope that there will be a restoration of peace very soon.
Okay, thank you so much. I don't know what's happening to Dr. Swanda. He seems to be dropping off. Maybe it's network issues, but as soon as he comes back, we are going to maybe find out what's really going on today. But Dr. Nyashanu, what can you say about the whole political thing that's happening now when we look at the statements that have been made by President Cyril Ramaphosa, when he alludes to ethnic divisions? Yet we know since Nelson Mandela that there has not been that issue. Even when you look at the media in South Africa, you never hear of any tribal connotations like we do in Zimbabwe. What's now happening? What do you think about this element of ethnicity that is now being talked about?
One of the things that I would want to comment about the South African history and what it is now is that we should not forget the wounds that were healed following independence. You and me know the very difficult times of the Inkatha Freedom Party and how people fought in South Africa until they came together and they had to pass that. So having such things which are happening, and when people try to insinuate that the former president Zuma might be arrested because he might be from KwaZulu-Natal, and people feel that they're going to be defending themselves against the government, that can actually start to prick some old wounds that had actually been surpassed by the political system in South Africa. But it is very important for us to know that South African independence was also sitting on something that was actually very fragile and very sensitive, especially the times of the Inkatha Freedom Party and how those things were also negotiated until we had a free South Africa and a peaceful South Africa. And such things that has happened, I'm afraid, can actually open old wounds. And we might actually see an insurgence in terms of how different people, different divergent thinking, and actually the rise of what we have witnessed in the early 90s. It's actually very worrying, especially knowing the history of South Africa and how it has been resolved and how it used to be. So I'm thinking there is need for a consensus. There is need to respect the rule of law, like what Dr. Dewa said. And there is need also for the region itself to try and come together and make sure that such things are brought down. But however, it is very dangerous that people will try to make people quiet. The proceedings in the court should actually be resigned. that will not be a good precedent. What we need to see is the former president being able to present why he did what he did. Why did he do the contempt of court?
Thank you so much, Dr. Nyashano. Nguva dzinenge dzakuda kuenda kwamvura yachekamakumbo. Regai tione kuti ndingakwanisa here kuti Dr. Sivanda vange vachipinda muchirongwa, vachigadzirira kupinda muchirongwa. Dr. Sivanda, ndinoda kuisa mubvunzo kuna vamavhinga wekuti pane matanho angatorwawo here navaZuma pamwe chete nechikwata chavo kana kamba yavo kuti vapomodze mhirizhonga iri kuitika iyoyo.
Zvakare iko zvino maava mashoma apfuura taona kuti mwana wavaZuma anonzi Dudzane abuda paanga achitaura iye achiti vanotaridzira taridzirai zvine chiremerera zvakadzikama asi azoresva paazoti nevari kuba nevari kuluta itaiwo zvakadzikama hazvigoneke. Saka shoko rinodiwa nderekuti vataure kuti musaparadza zvinhu muzita ravaZuma nekuti vaZuma vanofanira kuti vapedzerane nematare panyaya dzavo. Svondo rinouya vaZuma vanofanira kuti vapinde mumatare vachidayira nyaya dzavo dzavaipomerwa huori panguva yavo vanga vari mutungamiri wenyika. Ndiyo nyaya hombe isati yabatwa mbishi. Iko zvino nyaya inotaurwa iyi inongori nyaya yekumhura dare yavakasungirwa kwete yehuori.
Thank you so much, vamavhinga maita basa. Chris, kuna Dr. Nyashano na vamavhinga mvunzo yekupedzisira nokuti nguva pasara minute nechidimbu.
Yeah, so my final question to you, Dr. Nyashano, is what do you think of the involvement of the regional bloc SADC towards the South African situation and the organization of African Union itself? What, you know, we don't see or hear much like they would say if it was Zimbabwe, for example. What's your take on that?
I think I would have wished that if AU was a strong bloc, they should actually be coming out and actually make a statement about the situation in South Africa. But the problem that I always have, I'm sorry to say this, the AU itself has become a club for dictators, and it has been well known for actually protecting dictators or not being able to be forthright with the states. And that then goes against what we are expecting.
Tinorumba kuti masaisa anenge anga achinetsa, asi nemuchidimbu cheminutes kana tikati cheminute imwe chete. Zvinhu zvamungataura pane zviri kuitika muSouth Africa uye tikunzwa kuti vana veZimbabwe vari kupinda mukubiwa kana kuparadzwa kuti kwapfuma uku, zvinhu zvamungavataurira? Dr. Sivanda.
Yeah, network yacho inenge iri kuita some problems, but yes, zvatingataurira vana veZimbabwe vari muSouth Africa panguva ino inyaya yekuti hativakurudziri kuti vawanikwe vachinobawo vachiita looting iri kuitika muno munyika. Nekuti at the end of the day, when everything zvanyatsogarika zvagara pasi zvapera izvi, chichava chikonzero chekuti varohwe uye vaurayiwe. Nekuti mavhidhiyo atiri kuona achifamba achiratidza vana veZimbabwe vari kumuta aya achaenderera mberi achiratidza kuti vanhu havana kuuya muno kuzotsvaka mabasa kana kutiza kuti munyika mavo mamusina kunaka, vakauya kuzouraya kuzoparadza. Saka zvichakonzera kuti pave noruvengo rukuru chaizvo chaizvo. Zvakanaka zvichiitwa nevene vazvo.
Hai, kuizwakala ungati nje fahlafahla ukuti kwenzakaleni namhlanje.
Ye, namhlanje sibone ukuti kune buto eliye lafakwa endaweni eziningi ezihlukile, kodwa ukuhlaselwa kwabantu kusaqhubeka. Kanti njalo sizwa nokuthi nanamhlanje kusuku nemibiko esangena ethi abantu basazolandwa ezindlini bayohlaselwa abahlala ezindlini ezeizakhiwo zabantu abanekhono elingcono kumbe mhlawumbe lokho esikubiza njengama-townhouse. So indawo eziningi ezinjengabo-Vereeniging nazo lapha eGoli sizwile ukuthi ziyahlaselwa futhi namhlanje emini. Abantu bayathuthwa ngezimoto, amatekisi namabhakhi behanjiswa emadolobheni athile, bafike bahlasele, bagqekeze, bashiyele abantu ukuthi bangene beseba.
Okay, Jonga.
Yes, thank you so much. I would like to take this opportunity to thank our guests, Dr. Edgar Munatsi, Dr. Matthew Nyashano, and Mr. Diwama Vinga, based in the United Kingdom. Dr. Vusumuzi Swanda, who is based in South Africa. This is Jonga Kandemiri saying good night.
And I'm Chris Gandhi. Good night, everyone.